Jesu anozadzisa nokupedzisa ushumiri hwake uye anokwira kudenga. Jesu anozadzisa nokupedzisa ushumiri hwake uye anokwira kudenga. Muteereri, ndoda kuverenga evhangeri yakanyorwa nachiremba Ruka chitsauko 24. Bhaibheri rinoti, nomusi wokutanga wevhiki mambakwedza, vakauya kubwiro vakabata zvinonhuhwira zvavakanga vagadzira. Vakawana ibwe rakunguruswa rabviswa pabwiro. Vakapinda vakashayiwa mutumbu washe Jesu. Zvino vakati vachakanganiswa nazvo, tarira, varume vaviri vakamira nawo vane nguo dzinopenya. Zvino nokutya kwavo vakakotamira pasi nezviso zvavo, ivo vakati kwavari, munotsvakireiko mupenyu pakati pavakafa? Hapo pano wamuka, fungai zvaakakuudzai achiri Garirea, kuti mwanakomana womunhu unofanira kuiswa mumaoko avanhu vakaipa, aroverwe pamuchinjikwa agomuka nezuva retatu. Ipapo vakarangarira mashoko ake. Akadzoka vachibva kubwiro vakaudza vane gumi nomumwe navamwe vose zvinhu izvozvo zvose. Vaiva Maria Magadharena naJohana naMaria maiva Jakobho navamwe vakadzi vaiva navo. Vakandoudza vaapostora izvozvo. Mashoko awa akaita soupenzi kwavari, vakasaatenda. Zvino Petro akasimuka akamhanyira kubwiro, akakotama akaona micheka iri yoga, ndokudzoka kumba kwake ashamiswa nezvakanga zvaitwa. Pazuva irero vamwe vaviri vavo vakanga vachienda kumusha wainzi Emaus, wakanga uri kure neJerusarema, mastadhiana 60. Vakanga vachitaurirana pamusoro pezvinhu zvose zvakanga zvaitika. Zvino vakati vachataurirana nokubvunzana, Jesu amene akaswedera akafamba navo, asi meso avo akanga abatwa vakasamuziva. Akati kwavari, mashoko amunotaurirana pamusoro pavo muchifamba ndeeiko? Vakamira vane shungu pamwoyo. Mumwe wavo wainzi Kriopas akapindura akati kwaari, ko ndiwe woga ogere muJerusarema somutorwa usingazivi zvakaitwamo mazuva ano here? Akati kwavari, zvinyiko? Vakati kwaari, zvaJesu weNazareta waive muprofita une simba pabasa napashoko pamberi paMwari napavanhu vose, uye kuti vaprista vakuru navabati vedu vakamuisa kuvatongi kuti atongerwe rufu vakamurovera pamuchinjikwa. Takanga tichiti ndiye waizodzikinura vaIsraeri, uye pamusoro paizvozvo zvose nhasi rava zuva retatu kubva pakuitwa kwazvo. Uyezve vamwe vakadzi vokwedu vakanga vafumira kubwiro vakatishamisa, nokuti vakati vachishayiwa muviri wake vakauya vachiti vaona chiratidzo chavatumwa vaiti mupenyu. Zvino vamwe vaiva nesu vakaenda kubwiro vakandozviwana sezvavakareva vakadzi, asi iye havana kumuona. Zvino iye wakati kwavari, imi vokusafunga mune mwoyo inononoka kutenda zvose zvakarehwa navaprofita. Ko, Kristu akanga asingafaniri kutambudzika saizvozvo agopinda pakubwinya kwake here? Ipapo akatanga kuna Mozisi navaprofita vose akavadudzira zvakanyorwa pamusoro pake mumagwaro ose. Zvino vakaswedera kumusha kwavakanga vachienda, iye akaita souda kupfuura. Vakamugombedzera vachiti, garai nesu nokuti ava madekwana zuva ravira. Ipapo vakapinda kundogara navo. Zvino wakati agara navo pakudya, akatora chingwa akachiropafadza akachimedura ndokuvapa. Ipapo meso ava akasvinudzwa, vakamuziva akanyangarika kwavari. Vakataurirana vachiti, kumwoyo yedu yakanga isingapisi mukati medu achitaura nesu munzira, nokuti zarurira magwaro here? Vakasimuka nenguva iyo vakadzokera Jerusarema, vakawana vane gumi nomumwe navaiva navo vavungana. Ivo vakati, Ishe wamuka zviro kwazvo, waonekwa naSimoni. Vakarondedzera zvakaitika munzira uye kuti vakazikanwa navo sei pakumedura chingwa. Vakati vachataura izvozvo, akamira pakati pavaamena akati kwavari, rugare ngaruve nemi. Asi vakavhunduka vakatya kwazvo Vakati zvimwe vaona mweya akati kwavari, munomanikidzwa neiko mifungo inomukireiko mumwoyo yenyu? Tarirai zvanza zvangu netsoka dzangu kuti ndini ndimene, ndibatei muone nokuti mweya haune nyama namafupa sezvamunondiona ndinazvo ini. Wakati areva izvozvo akavaratidza zvanza zvake netsoka dzake. Zvino vakati vachigere kutenda nokufara kwazvo vachashamiswa, akati kwavari, mune zvokudya pano here? Vakamupa nhindi yehove yakagochwa akatora akadya vachizviona. Akati kwavari, ndo mashoko angu andakakuudzai ndichiri nemi kuti zvose zvakanyorwa pamusoro pangu pamurayiro waMozisi napavaprofita napamapisarema zvinofanira kuitika. Ipapo akadzivura kuziva kwavo kuti vanzwisise magwaro, akati kwavari, ndizvo zvakanyorwa kuti Kristo uchatambudzika agomuka kuvakafa nezuva retatu, kuti marudzi ose aparidzirwe nezita rake kutendeuka nokukanganwirwa zvivi, vachitanga paJerusarema. Imi muri zvapupu zvezvinhu izvi. Tarirai, ndinotuma pamusoro penyu chipikirwa chababa vangu, asi imi garai muguta kusvikira mafukidzwa nesimba rinobva kumusoro. Zvino akavatungamirira kunze kweguta kusvikira pakatarisana neBhetania, ndokutambanudza maoko ake akavaropafadza. Wakati achavaropafadza, akaparadzana navo akakwidzwa kudenga. Ipapo vakamunamata vakadzokera Jerusarema nomufaro mukuru, vakarambira mutemberi vachirumbidza Mwari. Nhasi tinopedzisa evhangeri yakanyorwa nachiremba Ruka, uye tinoipedzisa nechitsauko 24. Sezvo tichipinda kana kunanavira kukumuka kwashe wedu, tinoona kuti chiremba Ruka vanonyorawo nyaya yekumuka kwaJesu sezvakangoitwawo naMateo, naMako naJohani. Usakanganwa mudikani kuti chidzidzo chakapera tanga tasvika panyaya yekufa kwaJesu pamuchinjikwa. Ndinovimba kuti wakazopedzisawo chitsauko ichi kubva patainge tasiyira. Muchitsauko 24 cheevhangeri yakanyorwa naRuka tinonzwa nezvevakadzi vakaenda kubwiro vakaona bwiro risina chinhu. Mushure mezvo Petro anoendawo kubwiro kwazvo. Ruka ndiye chete anoti panyaya yaJesu achifamba nenzira yeEmausi uye nekusangana kwake nevadzidzi vake vaviri mushure mekumuka kwake kuvakafa. Ruka anonyorawozve nezvokuzviratidza kwaJesu kuvadzidzi vane gumi muimba yepamusoro. Ruka angogumiri ipapo chete, anonyorawo nezvechivimbiso chaJesu pamusoro paMweya Mutsvene kuti aizotumira Mweya Mutsvene. Chitsauko ichi chinopera nenyaya yekukwira kwaJesu kudenga. Ngatitange chitsauko chino tichiongorora nyaya yokumuka kwaJesu. Usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudei. Chirongwa ndachitumidza ini kuti Jesu anozadzisa nekupedzisa ushumiri hwake uye anokwira kudenga. Jesu anozadzisa nekupedzisa ushumiri hwake uye anokwira kudenga. Chikamu chatoda kupinda machiri iko zvino, ndoda uchitaura chiri pasi pomusoro wekuti Jesu anomuka kuvakafa uye anosiya hwiro kana kuti guva raJosefa. Jesu anomuka kuvakafa uye anosiya guva raJosefa. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko 24 pandima yekutanga. Evhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko 24 pandima yekutanga. Shoko roupenyu rinoti, nomusi wokutanga wevhiki mambakwedza vakauya kuhwiro vakabata zvinonhuhwira zvavakanga vagadzira. Vanhukadzi vakauya kuhwiro kana kuti kuguva vakabata zvainhuhwira. Ini ndinoda kubvunzawo kuti sei vaiuya nezvinonhuhwira izvi, kana kuti vaida kuzviitisei. Maria akambotsiurwa auya nemafuta achizodza Ishe mupenyu. Vanhu vakati kwaive kurasa zvinhu zvinodhura. Chizoro kana mafuta akazodza nawo Jesu haana kumborasirwa pasina sokufunga kwaiita vanhu panguva iyoyo. Vakadzi ava havana kushandisa zvinonhuhwira zvavo, asi ini ndinoona vachifara kuti vainge vasiya zvinonhuhwira zvavo muguva raJesu Kristu. Ngativerenge kubva pandima yechipiri muevhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko 24 kusvika pandima yechisere. Evhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko 24 kubva pandima 2 kusvika pandima 8. Shoko raMwari rinoti, vakawana ibwe kunguruswa rabviswa pahwiro vakapinda vakashaiwa mutumbi washe Jesu zvino vakati vachakanganiswa nazvo tarira varume vaviri vakamira navo vane nguo dzinopenya zvino nokutya kwavo vakakotamira pasi nezviso zvavo iyo vakati kwavari munotsvakireiko mupenyu pakati pavakafa hapo pano wamuka fungai zvaakakuudzai achiri Garirea kuti mwanakomana womunhu unofanira kuiswa mumaoko avanhu vakaipa aroverwe pamuchinjikwa agomuka nezuva retatu ipapo vakarangarira mashoko ake unoona ibwe rainge rabviswa kuti Ishe abude ivo vagopinda panguva iyoyi vachipinda Jesu ainge abuda atoenda mubvunzo uri pano ndewekuti munotsvakireiko vapenyu pakati pevakafa mubvunzo uyu waive mubvunzo wakanaka kwazvo ko sei vanhukadzi ava vakauya uye sei Petro naJohani vakauyawo kuguva vachimhanya vaitsvaka vakafa kuvakafa vanga vasingatsvaki mupenyu bodo vanga vasingatendi kuti Jesu aizomuka kuvakafa achidzoka kuvapenyu unoona maevhangeri ose anonyatsoratidza pachena kuti Ishe Jesu ainge ambotaura nekutaura kuvadzidzi vake kuti aizoenda Jerusarema kundofa uye achizomuka nezuva retatu akanzwa zvaakataura asi havana kuzviisa mumusoro kana kuzvitenda ngativerenge ndima yepfumbamwe nendima yegumi muevhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko 23 evhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko 23 pandima 9 nendima 10 shoko ramwari rinoti vakadzoka vachibva kubwiro vakaudza vane gumi nomumwe navamwe vose zvinhu izvo zvose vaiva Maria Magdarena naJohana naMaria mai vaJakobho navamwe vakadzi vaiva navo vakandovudza vaapostora izvozvo unogona kufunga kuti zvichida vapostori pavakaudzwa izvi vakafara chaizvo nazvo asi chiona zvino zvavanozoita mushure mekunzwa chinhu ichi ndima 11 muevhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko 24 evhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko 24 pandima 11 inoti mashoko awa akaita soo upenzi kwavari vakasaatenda unogona kufunga kuti vakadzi ava vakagamuchirwa nomufaro asi chiona pano vanotorwa semapenzi vanhu vasingazivi zvavanotaura zvachose vanhu vekutanga chaivo kusatenda nyaya yekumuka kwaJesu ndivo vapostori pachavo pamusoro paizvozvo Ishe Jesu ainge ambotaura navo nenyika iyi kakawanda kwazvo asi havana kutenda nyaya iyoyi asi ivo havana kutenda zvaakavaudza zvachose ndima 12 muevhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko 24 evhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko 24 pandima 12 inoti iyo zvino Petro akasimuka akamhanyira kubwiro akakotama akaona micheka iri yoga ndokudzoka kumba kwake ashamiswa nezvakanga zvaitwa Simoni Petro aida kutanga amboenda kumba ombotanga anyatsofunga nezvenyaya iyi asi Johani hazvina kumutorera nguva yakareba kuti atende evhangeri yaJohani inotitaurira kuti Johani paakaenda kuguva akadongorera akatenda asi Petro aida kutanga ambofunga roviri rutatu kuti azotenda zvisinei ngatipfuurirei mberi nenyaya yaJesu achizviratidza kune avo vaya vaviri vaienda kuEmaus muteereri usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii chirongwa ndachitumidza ini kuti Jesu anozadzisa nokupedzisa ushumiri hwake uye anokwira kudenga Jesu anozadzisa nokupedzisa ushumiri hwake uye anokwira kudenga chikamu chataakupinda iko zvino ndoda kuti muchikamu ichi tione Jesu apa anozviratidza kuvadzidzi vaviri vaienda kuEmaus Jesu anozviratidza kuvadzidzi vaviri vaienda kuEmaus zvino tinouya panzira inoenda kuEmaus nzira iyi inoenda kuEmaus inzira inonakidza kwazvo kuva pairi nhasi uno tinonzwa zvizhinji pamusoro pekuva panzira inoenda Jeriko asi ipapo ndipo paunowira mumaoko embavha kana makororo ini ndingada hangu kufamba nenzira iyi inoenda kuEmaus nokuti munzira iyi inoenda Emaus unosangana naJesu akamuka kuvakafa Ngativerenge evangeri yakanyorwa naRuka chitsauko 24 kubva pandima 13 kusvika pandima 16 evangeri yakanyorwa naRuka chitsauko 24 kubva pandima 13 kusvika pandima 16 shoko roupenyu rinoti pazuva irero vamwe vaviri vavo vakanga vachienda kumusha wainzi Emaus wakanga uri kure neJerusarema mastadhia namakumi matanhatu vakanga vachitaurirana pamusoro pezvinhu zvose zvakanga zvaitika zvino vakati vachataurirana nokubvunzana Jesu amene akaswedera akafamba navo asi meso avo akanga abatwa vakasamuziva. Panogara pane mibvunzo nguva zhinji pamusoro pekureba kwerwendo rwekubva kuJerusarema kuenda kuEmaus. Paive nemamaira angangoite manomwe kana kuti 7 ishe Jesu vakazvisanganisa nevaviri vaienda Emaus vari munzira. Vaitaura nezvavo, vanhu vakanga vasina kuona ishe Jesu uye vakanga vasina kutenda kuti ainge amuka kuvakafa. Havana chero kuziva kuti uyu ainge ava navo panzira ndiye aive Kristu akamuka kuvakafa. Ivo vakanga vasingatombozvitsvakiwo. Ndima 17 inoratidza kuti Jesu akavabvunza kuti nyaya dzavaitaura dzaive pamusoro pei. Ndima 18 muevhangeri yakanyorwa naRuka. Evhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko 24. Evhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko 24 pandima 18 inobva yatiyo. Mumwe wavo wainzi Kriopas akapindura akati kwaari, "Ko ndiwe oga ugere muJerusarema somutorwa usingazivi zvakaitwamo mazuva ano here?" Mubvunzo uno wakabvunzwa naKriopas unoratidza chimwe chinhu chatinopiwa naRuka chete chekuti kusungwa nekufa kwaJesu nekumuka kwake chaive chimwe chinhu chakanyonganisa Jerusarema rose zvokuti zvaitoshamisa kunzwa munhu achiti haana kunzwa nezvazvo. Vanhu ava vanga vasingatendi zvachose kuti pangave nemunhu munzvimbo iyo angati iye hazive zvainge zvaitika. Handiti mazuva mashoma shoma kana kuti mwedzi mishoma yakapfuura kwakamboitika kudengenyeka kwenyika. Ngatiti panguva yakaitika chiitiko ichi, iwe uri kufamba uchitaura neni pamwe chete pamusoro pekudengenyeka uku kwenyika. Munhu obva angouyawo oti, "Kweicho chamuri kumbotaura nezvacho chinombori chii chaizvo?" Handiti chinhu chinokushamisawo here ichocho kuti nemukurumbira wose wakaitika wekudengenyeka kwakaita nyika, mumwe munhu oti haatombozivi nezvekudengenyeka kwenyika kana kuti earth tremor kana kuti earthquake, amene kuti unoda kuti kudii. Ndizvo zvainge zvakaita nyaya yaJesu pamazuva iwayo. Pose pose pawaifamba ndiyo yaive nyaya chete. Saka zvaitoshamisa kunzwa munhu achiti hapana chaanoziva. Chakanga chisiri chinhu chepachivande asi chaive chinhu chepachena chaicho. Ini ndinogaro taura ndichiti chakapa kuti Jesu ave pakati pevanhu ava inyaya dzavaitaura. Nyaya iyi ndiyo yakakoka Jesu pakati pavo. Mudikani, munyaya mune simba wena. Chenjerera nyaya dzaunotaura. Dzimwe nyaya dzinounza zvimwe zvinhu zvisina kunaka. Kana uri munhu uya anogara achitaura pamusoro pezvinhu zvinotyisa nguva dzose kana kuti zvipoko, kazhinji kacho unogara uchirota zvipoko zvacho. Chinokoka zvinhu izvi inyaya dzaunenge uchitaura. Ava vaitaura zvaJesu, Jesu akava pakati pavo. Ini chinhu chandinofarira kuona ndechekuti Jesu akava pakati pavo. Ini chinhu chandinofarira kuona ndiJesu achipindawo panhaurwa yatinenge tinayo. Asi Jesu haapindi pane dzose dzose. Aiwa, kana achida kupinda anopinda kana achinge atokokwa. Kana uchida kukoka Jesu, taura nezvake chete. Tanga chete kurumbidza, ipapo uchaona upano hwake. Zvisinei, handiyo nyaya yandinayo, asi ndati ndizvitaure zvichida zvingakubatsirewo muupenyu hwako. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko 24 kubva pandima 19 kusvika pandima 21. Evhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko 24 kubva pandima 19 kusvika pandima 21. Shoko roupenyu rinoti, akati kwavari, "Zvinyiko?" Vakati kwaari, "zvaJesu weNazareta waiva muprofita une simba pabasa napashoko pamberi pamwari navanhu vose, uye kuti vaprista vakuru navabati vedu vakamuisa kuvatongi kuti atongerwe rufu vakamurovera pamuchinjikwa. Takanga tichiti ndiye waizodzikinura vaIsraeri, uye pamusoro paizvozvo zvose nasira vazuva retatu kubva pakuitwa kwazvo. Wambocherechedza here zvakataurwa nevanhu ava? Zvakataurwa nevanhu ava vakati aive muprofita vaifunga kuti ainge akafa. Havana kutombotenda kuti ainge amuka kuvakafa. Anobva avapawo chapupu pamusoro perufu rwaKristu Jesu. Vanhu ava vakataurawo vachiti vaive netariro yekuti Jesu zvaaive muprofita zvichida aizodzikinura rudzi rwaIsraeri. Asi iko zvino zvainge zvisina kudaro. Nguva yacho yainge yatopfuura. Jesu ainge aroverwa pamuchinjikwa akafa. Vakanga vasina chokwadi pamusoro pekuti muprofita uyu ainge ambotaura kuti kudii. Unoona, zvinokosha wena mudikani kubatisisa mashoko akanaka kana munhu achitaura zviye. Mumwe muimbi akamboimba achiti, kana ndichishaura batai manzwi kuitira mangwana. Shoko rimwe raunonzwa rinozoshanda rimwe zuva. Saka kana wanzwa chinhu, chengetesesa manzwi kuitira mangwana. Jesu aigara achitaura zvaizoitika mushure mekufa kwake, asi vadzidzi ava vainge vatokanganwa zvachose. Pano havasi kana kutombozviziva kuti chii chiri kuitika, kana kuti vazvizive kuti Jesu anomuka. Havana kana kutombozvifunga, vaitoita kushuvira kuti taiti zvimwe ndiye achadzikinura Israeri. Vaitaura naye asi vasingazivi kuti wavaitaura naye wacho kudaro ndiye Jesu wacho. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko 24 pandima 22 nendima 23. Evhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko 24 pandima 22 nendima 23. Shoko roupenyu rinoti, uyezve vamwe vakadzi vokwedu vakanga vafumira kuhwiro vakatishamisa nokuti vakati vachishayiwa muviri wake vakauya vachiti vaona chiratidzo chavatumwa vaiti mupenyu. Unoona, varume ava vanoratidza kuti vanga vasingatendi zvakataurwa nevakadzi ava. Havana kutenda kuti chaive chokwadi kuti muguva maive musina chino. Unonyatsoona kuti panguva iyi nyaya yekumuka kwaJesu yaisatendwa sei. Asi tinoona kuti varume ava vakazenge vave kutaura mashoko anoratidza kuti vanenge vakazogutsikana kuti chokwadi Jesu akanga asisimo muguva macho pandima 24 muevhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko 24. Mudikani, kana ukazopfuurira mberi uchibva pandima 25 kusvika pandima 49, unozoona kuti Jesu akazotanga kutaura navo pamusoro pekutambudzika kwake, akazotaurawo zvimwe pamusoro paMozisi navaprofita vose, achidudzira zvose zvainge zvakanyorwa pamusoro pake mumagwaro. Mushure mezvo tinoona Jesu achizogara navo pasi pakudya, achizozviburitsa pachena kuti iye aive ani. Mushure mekuonga chingwa nokuvapa, Jesu anobva anyangarika hake. Chitsauko 24 muevhangeri yakanyorwa naRuka chinopedzisa evhangeri yaRuka nenyaya ino yakanaka yokukwira kwaJesu achikwira kudenga. Mutereri usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti Jesu anozadzisa nokupedzisa ushumiri hwake uye anokwira kudenga. Jesu anozadzisa nokupedzisa ushumiri hwake uye anokwira kudenga. Chikamu chokupedzisira muchirongwa chino ndoda kuchitaura chiri pasi pamusoro unotiwo, Jesu anokwira kudenga. Jesu anokwira kudenga. Mudikani, ndinoda kuti tipedzise evhangeri yakanyorwa naRuka nenyaya iyi pfupi yandataura yekukwira kwaJesu kudenga. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko 24 kubva pandima 50 kusvika pandima 51. Evhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko 24 kubva pandima 50 kusvika pandima 51. Shoko roupenyu rinoti, zvino akavatungamirira kunze kweguta kusvikira pakatarisana neBhetania, ndokutambanudza maoko ake akavaropafadza. Wakati achavaropafadza akaparadzana navo akakwidzwa kudenga. Ichi ndicho chimwe chinhu chakazoitika pashure mushure mekunge azviratidza kuvarume veEmaus, vadzidzi nguva yavo yekupedzisa kuonana naJesu yaive yekuropafadzwa naJesu. Iko zvino ngativerengei evhangeri yakanyorwa naJohane chitsauko chiya chaunoona Jesu achitaura zvekutonga nyika yose, achitaura kuti haachazouyi mukutonga nyika nekuda kwechechi, asi achauya mumaropafadzo. Saka isu tinofanira kwazvo kutarisira kuuya uku nemufaro mukuru chaizvo. Ngatipedzise evhangeri yakanyorwa naRuka, nendima 52 nendima 53 dzechitsauko 24. Evhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko 24 pandima 52 nendima 53. Pane mashoko anoti iwo, ipapo vakamunamata vakadzokera Jerusarema vano mufaro mukuru, vakarambira mutemberi vachirumbidza Mwari. Mushure mekumuona achikwira kudenga, vadzidzi vakamunamata vakazoramba vari muJerusarema vachirumbidza Mwari. Havana kuti Jesu zvaakaenda zvaperera pano, aiwa, asi vakaramba vachirumbidza Mwari. Zvino vamwe vane pfungwa yekuti kana mutungamirira abviswa pakati pavo vanobva vati tawana zvinomukana wekuzorora, asi vadzidzi havana kudaro. Dai vari vamwe vaibva vati ngatichidzokerai hedu kuhove, asi havana kudaro. Mudikani, ichi ndicho chapupu cheevhangeri yakanyorwa naRuka. Ndinovimba kuti chaive maropafadzo kwauri. Kana ndiri ini, mwoyo wangu wakaropafadzwa kwazvo apo taidzidza evhangeri iyi. Pfungwa dzangu dzakashandurwa uye ndinonzwa kusimbiswa kwazvo. Ndinoda kuramba ndichiziva Ishe nguva nenguva, zvichishanduka kubva pane kumwe kubwinya zvichienda pane kumwe kubwinya. Ko iwe? Ndinovimba kuti kana newewo ndiwo munamato wako, Mwari akukomborere.